Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimo Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anasi uri musi wechipiri kukadzi 5/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kambani yava Walter Magaya inowanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act ndokufaindiswa mazana manomwe emadhora. Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vateerera kuridziro yekuramwa mabasa nhasi yakaitwa nemasangano anomiririra vadzidzisi. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anodika chingwa havana chavangaite kumisa kukwira kwemutengo yechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani ya Prophet Walter Magaya ye Prophetic Healing Deliverance Ministries ye Aretha Medical nasi yawanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act mushure mekunge vaMagaya vati vainge vawana mushonga unorapa HIV AIDS gore rapfuura vasina kutevedzera gwara rinodiwa nemutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMagaya vabvuma mhosva yekambani yavo uye mutongi wedare amairumbidzai mugwagwa vati kambani iyi ibhadhare faindi yemadhora mazana manomwe svondo rino risati rapera. Vasati vapa mutongo amai mugwagwa vati zvakaitwa navaMagaya zvekushambadza mushonga weyaguma zvakashata chose sezvo zvichikwanisa kukonzera dambudziko guru munyika nekuti vanhu vakawanda vari pachirongwa chemapirisi anoderedza ukasha kuHIV vanogona kurega kunwa mapirisi aya. Vatiwo mukupa mutongo uyu vatarisa kuti aka ndeke kutanga kambani ichityora mutemo uyu uye kuti yakatokumbira ruregerero nekuvimbisa kutevedza mutemo weMedicines Control Act. Kunyange hazvo vabvuma mhosva yavo, vaMagaya vari kuramba vachiomesa musoro kuti mushonga wavo weyaguma wakatoongororwa kumalaboratories ekuIndia uye unoshanda sekutaura kwavo. Gweta ravaMagaya vaEverson Chatambudza varatidza dare magwaro avanoti anoratidza izvi, asi mutongi ati nyaya haisi yekuti mushonga weyaguma unoshanda here kana kuti kwete, asi kuti hapana kutevedzwa gwara sezvinodiwa pasi peMedicines Control Act. VaMagaya varamba kutaura zvakawanda pavabuda mudare vachiti zvavo zvaita. Munhu watanzi titaure naye navaMagaya pamusoro penyaya iyi aramba kutaura nesu. Munyori wenhau dzeutano uyo ange ari kutevera nyaya iyi kubvira pakusungwa kwavaMagaya, John Kasim, audza Studio 7 kuti mutongo uyu unobatsira kudzivirira vaye vanoda kusautevedza zvakaitwa navaMagaya.
Mutongo wapiwa kambani yavaWalter Magaya wakanakira kunyanyanya vaye vanozviti vanorapa zvirwere zvakafanana negomarara, HIV, kuti vasangoite zvinhu vasingatedzere mutemo. Ngavakoshese gwara rezvinofanira kuitwa mukuedza kupedza nekurapa zvirwere. Kana wawana mushonga, munhu unofanira kutedzera danho rakataurwa nehurumende rekuenda kumabhodhi anoita zvekuongorora mishonga nekutaura nevehurumende kuti ukwanise kupuwa license.
Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wameya vechitungwiza vaJaulani Mutunzi pamwe nemwe mugari wekuchitungwiza vaRichard Mitin Awa vakasungwa nemusi wemugovera vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura. Dare richapa mutongo waro mangwana kuti vaviri ava vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Varairidzi muBulawayo vatambira zvakasiyana siyana kuri dziro yekuti varamwe mabasa, vamwe mune zvimwe zvikoro vachienda kubasa semazuva ose, ukuwo vamwe vange vari pamabasa asi vasingadzidzise. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa mune zvimwe zvikoro zviri muguta reBulawayo kusanganisira Baines Primary, Marketen Primary, Ubiddle Primary, Robert Treadgold Primary neEvelyn High School yaratidza kuti vadzidzisi vange vari pabasa semazuva ose vachidzidzisa vana. Asi vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti mune zvimwe zvikoro kunyanya zviri mumisha inogara veruzhinji sekupumula North neSouth, vana vechikoro vakawanda vadzokera kumba nekukasika sezvo vadzidzisi vange vasina kuuya kumabasa basa uya vange vauya vange vasingadzidzisi. Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti kurudziro yemasangano anomirira varairidzi yekuti vadzidzisi vakande mapadza pasi yadavirwa zvine mutsindo. Vazhou vati mashoko aburitswa mumapepanhau ehurumende ekuti gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vakawirirana nevemasangano evadzidzisi ndeyekunyepa, vachitiwo havazi kuzodzokera kumashure kana hurumende ikasanzwa zvichemo zvavo.
About 75% yevarayiridzi avo vanosvika 125,000 havana kuenda kuzvikoro. Tinozviziva kuti kune vamwe varayiridzi vanyengereka nemashoko akataurwa nezuro na Minister of Education kuti varairidzi neministri vanga varicha agreement yokuti varairidzi vamboenda kubasa. Chokwadi chizere ndechokuti hapana chibvumirano chakaitwa na Minister of Education. Uyeze Minister of Education haasiri employer, employer ePublic Service Commission. Saka varairidzi vanete nokunonga sose nomuromo. Hationi pane chingava dzorera kuzvikoro kunze kwokuti hurumende yaona zvakakodzera kuti iuye neimwe offer iri nani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Munyika mune varayiridzi vanosvika zviuruzana nemakumi maviri nezvishanu muzvikoro zveprimary nesecondary, uye pane masangano mapfumbamwe anomiririra varayiridzi kusanganisira PTUZ, Zimbabwe Teachers Union ZIMTA, pamwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Vazhou vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nhengo dzemasangano anomirira vadzidzisi dziri kushungurudzwa, asi vati kuramwa mabasa kwavo hakuna ine zvematongerwo enyika.
Nezuro vatungamiriri vanopfuura vasere vePTUZ vakasungwa nemapurisa vachinovhunduridza kuti industrial action yakananga chii. Chatiri kutaura ndechekuti industrial action hainei nezvematongerwo enyika, ilabor dispute. Saka tiri kungoti hurumende ngaikoshese zvido zvavashandi. Vashandi havangarambi vachinhonga sose nomuromo, hurumende ichimbonyepa ichitaura zveausterity measure vangu vachinharifa, uye zvine corruption yakatekeshera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kuratidza kuti inokoshesa dzidzo nekunzwa zvichemo zvevarayiridzi. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Gumbo ati kuramwa mabasa kwevarayiridzi kunogona kukanganisa kuvandudzwa kwedzidzo kuri kuitika munyika. Mumwe wemubereki amai Fortune Moyo vatiwo vana vacharasikirwa nenguva yakakosha sezvakamboitika makore a2007 ne2008 apo vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vaitadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi.
Tatova muna February temu yatopera, saka vakatanga strike iko zvino inenge ichipera rini? Vana vedu vanodzidza nguvai? Ko mafees atapatara? Have his term. Next term tuita sei topatara zvii? Oh, na wanenga zunga kutisa. Azwiti.
Sivamwe wa shandiwe mamwe mapaze urumende. Para ilizwawe nengu ya kareba. Kachichema chema nenye ya kuda kwezeru wa marie muhuru. Asi urumende ino simanere kutaina mari. Ndaka mirra Studio 7 Mubulawayo. Ndini Taurashawa.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anobika chingwa havana zvavangaite kumisa kukwira kwemutengo wechingwa sezvo vachinetseka kuwana mari yekunze yokutenga zvinodiwa kugadzira chingwa. Izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yechingwa kutanga kwesvendo rino. Sangano reBread Manufacturers Association rakazivisa kuti gorosi riri munyika ishoma uye rinobva kunze rinodhura. Mukuru we Grain Marketing Board Varoki Mutena vati avabvumidzwi nehurumende kutaura nezvekuwanikwa kwegorosi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga we Studio 7 abata mukuru we Confederation of Zimbabwe Industries vasifelani Javangwe kuti tinze maonero avo.
Chichona idu chikukui kiyango ni chima ndo chichime chafiri hacho mazwa tila tarifa naya. Zvinova izvo zvinova zvakodzerwa chikuru chekuti pane support yavaitarisira kuwana nemari yakachipa pane zvimwe zvavanoimpota zvoenda muchingwa, nokuti muchingwa hamungoenda sete, munoenda zvimwe zvavanoimpota zvavanoti mafetsi nezvakadaro zvinoita izvo maybe even about 40% of the cost of the bread zvinove zvinoitwa imomo. Izozo ndo zvavari kuvanogadza chingwa vari kuti tikasawana mari yakachipa yemaallocations ya vanenge vaakuzoenda unongotsvagawo kune anenge azviunza zvinova izvo zvinenge zvaakudhura.
Saka zvamunganongedzere kuti ndizvo zviri kunyanyokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa ichi ndezvipi?
Pavakagara pasi mazuva akapfuura, mazuva mashoma akapfuura, vaitarisira kuti pane mari yavapamwe ingangokwanisira kuwanika, saka iyo haina kukwanisira kuwanika. Saka apa vakuti kuti chingwa chiwanike ndo chinenge chaakutongotizve vaakutongotenga iyoyi zvimwe zvachona zvavakuti mafetsi nezvakadaro zvinobva kune dzimwe nyika. And also vakuti chingwa chedu hachishandise witi yemuno chete, chinoshandisa vanotoblenda newiti yekunze kuti chibude chakanaka. Vanongowedza tushoma chewiti yekunze kuti ibude yakanaka.
Vamwewo vanoti dai witi yemuno yanga iri yemhando yakanaka zvichiita nani, kana kuti varimi vari kurima shoma here, munopaonawo sei?
Iyo witiwo yatikaita muno ndobva yainzirikukwana mabhimbe dzemitatu zvakadaro, saka ina kunyanyowanda.
Saka zvamungati ndizvo zvingada kunzi zviitwe kuti matambudziko aya agadziriswe ndezvipi?
Kuru ndechekuti tinoti tistabilize economy, ndechekuti tikwanise kuproduce zvinhu zvedu tiri muno, tironga nepachedu toproducea witi yedu yakawanda, toproducea yeast yedu, mafetsi waya avanoimpota aitombogadzirwa munoo. Saka tikaimpota zvakawanda zvinopinda muchingwa, nyika inozvoona iyo ichiita se ichirasikirwa, ichifanira kutsvaga mari yakawanda kuti zvinhu izvo zviwanike.
Avo vanga vari mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vasifelani Javangwe vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Sangano rinomirira madzimai munyaya dzezveupfumi reEconomic Justice for Women Project rinotiwo kukwira kwemutengo yechingwa munyika kwavashayisa hope, sezvo madzimai ari iwo vanotarisana nemhuri mudzimba mazuva ose. Evans Zininga aita hurukuro nemukuru wesangano iri muzvare Margaret Masamvi kuti tunzve pavamire.
Ichokwadi Evans, dambudziko iri dambudziko riri kubata munhukadzi zvakanyanyisa kudarika vamwe vanhu vose, nekuti tinoziva kuti mukugara kwedu tinoziva kuti mudzimai ndiye munhu anochengeta nekutarisa mhuri zuva nezuva, kuti vana kana kuchikoro vatakura chii, kuti vana kana kuchikoro kwacho vaenda nei, vachazonotorwa nei. Saka kana tichitaura nyaya yekukwira kwechingwa tikutotarisa nyaya inonyanyisa kutobata munhukadzi, zvinhu hazvisi nyore panguva inoiyi, zvinhu zvakaoma.
Munoona here sekuti Zimbabwe nyika ichawana kugadzikana munguva pfupi iri kutevera?
Nematarisiro andakazviita ini nemaziso angu semunhuwo zvake uye nemaziso angu semunhukadzi, ndingangoti kana tisati tasvika mukutaura chokwadi nemukuonesana chokwadi, zvinhu hazvina kugadzikana kwazvichaita mumazuva mashoma ari kuteera. Ivan, sezvamuri kutaura, panoda kuti tibudirane pachena, uye panoda hurukuro dzisina wadzinosiya muhurukuro idzi, senge dzekugoverana kweupfumi hwenyika. Kana tikange tati tiri kuda kuti tiite kuti zvinhu zvipavire, avo vemabhizimusi vanouya vachibva kunze vari kutsvaga mari, zvoomera mugari asina chimwe chinhu, mamwe mararamiro anga achiwana ngaine musika wake waakapazirwa, haasisina imwe social income. Ndiri kuona sekuti zvinhu nyange zvikanzi zvashanduka at a macro level, munhu muzimbabweni ari ordinary anenge inini acharamba achingoshungurudzika chete, zvinhu zvicharamba zvakangooma.
Avo vange vari mukuru weEconomic Justice for Women Project, Muzvare Margaret Masamvi, vachitaura naEvans Zininga vari parunhare vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pamusangano wekuzeya nyaya dzemigodhi muAfrica uri kuitwa kuCape Town kuSouth Africa, mutungamiri weGhana Vanana Akufo-Addo vakurudzira mushandira pamwe kumakambani anoita zvemigodhi muAfrica yose kuitira kuti Africa ibudirire. Vaimbi vechidiki vakawanda, avo vakasarudzwa mumakwikwi aive nemutsindo, vachange vachishanda nenyanzvi mukudzidziswa kwenziyo dzinobata gutsa ruzhinji pamwe nekuita zvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa 16 kukadzi. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vari kutaura nhasi manheru kechipiri muurongwa hwavo hweState of the Union kumatare eParamende, panguva iyo dare reCongress riine vemarudzi vashoma uye vanhukadzi vakati wandei. Vechidiki mubato reZANU-PF vari kukurudzira veruzhinji kuti vatsungirire mumatambudziko akatarisana nenyika, vachiti vane chivimbo chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachagadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Rutende Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatapi venhau muHarare, vechidiki vebato reZANU-PF vati vawirirana kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana. Mumwe wevechidiki ava, Muzvare Yeukai Simba Negavi, vati vanonzwisisa kutambura kuri kuita veruzhinji nekuda kwokusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Muzvare Simba Negavi vati vaMnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana wokurwisa uori, kutsvaga mari dzekunze pamwe nekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji muupenyu hwavo.
Tinonzwisisa kutambudzika kuri kuitika vanhu vemuno muZimbabwe zvichikonzerwa neikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, asi tinokurumidzira kuti tive nemwoyo murefu, tipe purezidendi vedu mukana wekuti vaite re-engagement sekutaura kwavakaita mazuva atikanga tiita sarudzo, vaite fight corruption. Zvinova izvo zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa napurezidendi vedu kurwisa machallenges atinawo akanangana neikonomi yedu. Ngatishingei timire napurezidendi vedu, tisadzokera kumashure.
Muzvare Simba Negavi vati vose vechidiki vari kushora zvikuru nekwavanoti kushandiswa kwevechidiki mukuratidzira kwakaita munandira. Zvichakadaro, rimwe sangano rinozviti Citizens Forum rinoti ranyora tsamba dzenyunyuto kumasangano akazvimiririra avanoti akabatsira mukurongwa kwokuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera. Vachitaura nevatori venhau, mukuru wesangano iri vaAlex Gakanje vati masangano aya akapeshedzera mirishonga uye vachafarisa. Mamwe masangano adomwa ne Citizens Forum anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemizinda yeAmerica neBritain.
Masangano akazvimirira achapetishena anosanganisira rinonzi Crisis in Zimbabwe Coalition, rekuti muchinzwa zita racho haritowirira nerunyararo. Saka vanhu vanorarama nemhirizhonga tanyorera inonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights, aya magweta anotiwa anochengetedza kodzero dzevanhu. Tavanyorera tichiti kosei mazuva maviri tisati tasvika pazuva remhirizhonga, vakanyora meseji yavakataura kuti munhu wese usatye, tichakupa gweta pachena. Izvi tiri kuti ndizvo zvakakonzeresa kuti vamwe vanhu vave nezvivindi zvekupinda mumastreets mumigwagwa vachiputsa zvitoro zvevanhu vachiziva kuti tine magweta emahara.
Asiwo mukuru weplatform for youth development inova nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition vaClavis Maduku vashora zvikuru Citizens Forum vachiti kuchitsvidzirana kunodzorera nyika shure. VaMaduku vatiwo vese vane mwoyo wekuda kuona kubudirira kwenyika vari kukurudzira nhaurirano izvo zviri kuitwa nemasangano avanodyidzana nawo.
Panguva yatiri Zimbabwe iri panguva yakaoma, munyika mune bopoto, munyika mune mapisha-pisha, munyika mune kusawirana kwakati kuti zvekuti vanoda kuti nyika ienderere mberi vari kudaidzira dai vanhu vataurirana nhaurirano youtaurwa kuti tichii chati kutaurirana nezvazvo in terms yekuti totangira papi tichienda kupi. Saka nguva ine ndeyekuti kana pane zviri zvakaitika kunyanya pakaita shutdown, zvakaona zvakaitika pakaita maproperties akapwanyika and so forth, there's a lot of damage. Zvakapinda kunaka nezvekuti vanhu ngavagare pasi votaurirana. Civic society ine maonero akasiyana-siyana. Chine chakanaka nechekuti vanhu vanodaidzana vogara pasi. Mathreats anoita kuti bopoto racho rirambe richienderera mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reBritain neAmerica pamusoro pemashoko eCitizens Forum. Nyika mbiri idzi dzakabuda pachena dzichishora mabatirwo akaitwa mhirizhonga nemauto nemapurisa. Vanhu vanodarika 15 vakapfurwa vakafa, uye vanhu vanodarika 90 vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Hurumende yeZANU-PF iri kupomera MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mhosva yekuronga mhirizhonga. Asi MDC inoti haisi iyo yakaronga kuratidzira uku, uye zviri kuitwa nehurumende zvakafanana nekutsvaga uta mugate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yeBritain inoti ichawedzera mazita ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pavanhu vakatemera zvirango zvichitevera zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe mushure mokuratidzira kwakaitwa nevanhu masvondo maviri apfuura. Vachipa humbowo pamberi pekomiti yeParamende yange ichinzwa humbowo kubva kuvanhu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe, gurukota rinoona nezveAfrica muhurumende yeBritain, amai Harriet Baldwin, vati pari zvino Britain haichatsigiri Zimbabwe kuti idzokere musangano reCommonwealth, vachiti hurumende yavo iri kuisa vamwe vanhu pazvirango mushure mezvakaitwa nehurumende kuvanhu vakange vachiratidzira kusafara kwavo nekukwidzwa kwakaitwa mutengo wemafuta edzimotikari.
Our committee is probably aware that the process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
And I remember that the committee inoona kuti nguva yekupamizira zvirango yasvika. United Kingdom yagara ichiti nguva yekubvisa zvirango haisati yasvika. Kana tikatarisa zvakaitika muZimbabwe masvondo maviri apfuura, tinoona kuti panotove nechikonzero chekuwedzera vamwe vanhu vari pasi pezvirango. Tanga tichinzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachiti vanhu vakaurawa nekurova vanhu vachasungwa, asi hapana chatati taona chichiitwa kuvanhu ivavo. Ndivo vamwe vanogona kutongerwa zvirango.
Amai Baldwin waudza komiti iyi kuti mushure mukurayiwa kwevanhu nekubatwa chibharo kwakaitwa mamwe madzimai vakataura nomiriri weZimbabwe kuBritain pamwe chete nemakurukota eEuropean Union neAfrican Union anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika.
The UK is one of the members of the Commonwealth. Clearly, it would have to be a unanimous decision by all 53 members. But
United Kingdom ndeimwe yenhengo dzeCommonwealth. Naizvozvo kudzoka kweZimbabwe muCommonwealth kunofanirwa kubvumidzwa nenhengo zhinji. Asi pari zvino United Kingdom haikwanisi kutsigira kudzoka kweZimbabwe nekuti zvatakaona zvichiitwa kuvanhu handizvo zvinofanirwa kuitwa nenhengo yeCommonwealth. Apa ndipo patinovimba kuti South Africa, Mozambique, Botswana neSouth Africa dzingabatsira.
Amai Baldwin vati Britain icharamba ichibatsira avo vari kunetseka vachiti pari zvino Britain iri kubatsira vana vanopfuura zviuru zvitatu pamwe nokutsigira nzvimbo dzine madzimai anoda upoteri kubva kuhurumende. Asi nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza, vanoti Britain yaita zvakanaka asi havana chokwadi kuti nyika dzeSADC dzichabatsira zvakadini.
Ndandofunga ndechekuti Britain yakuratidza kuti yapengenuka yakuchiona kuti aiwa yakanga yanyengedzwa kuti hurumende yava Mnangagwa, hurumende ine shanduko kune hurumende yava Mugabe. Asi zvakaitika masvondo maviri apfuura zvinenge zvakachivaratidzawo kuti aiwa makudo ndimamwe. Hapana kushanduka kwehurumende kwakaitika. Zvakangoitika kungobva kwava Mugabe nevamwe vashoma shoma, asi maitiro ndiwo ayo avagara vanga vasiri kuwirira nawo.
Chimwe chavataura zvekare amai Baldwin ndicho kuti pari zvino United Kingdom haichakwanisa kutsigira kudzoka kweZimbabwe musangano reCommonwealth. Munozviona sei?
Izvi zvinhu zvinofanira kubata hurumende yava Mnangagwa nekuti vanga vachivimba kuti pasi rose richava nekuvapa mukana. Asi zvaakuitwa nehurumende yeBritain zvinoratidza kuti hapana ari kuda achada kuvapa mukana mumwezve nekuti vakaratidza zvavari masvondo maviri apfuura. Saka zvinhu zvinofanira kubata hurumende yava Mnangagwa nekuti zvavari kufamba vachi udza pasi rese kuti Zimbabwe is open for business uye kuti vari kuda kuti vayanane zvakare nepasi rose zvinenge zvisina kwazviri kuenda.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Rick Mkonza vachitaura vari kuSouth Africa kwekare. Tochimboenda kuna Marvelous Musanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Muchirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Mukoma Clapos Matambandini.
Taura yenyu, muri kupi mukoma?
Zvindiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Nhau yakaitika nezuro, tanga tiri kuSouth Africa.
Ehe.
Zvino zvinorwadza kuti takasvika pachipatara zvakanaka, tikatambirwa zvakanaka nemasecurity nemapurisa. Hatina kuita zvemhirizhonga, asi kuti tanga tichingora kwanga kuri kuimba nekuratidzira bedzi iri nyunyuto. Tarisa nyunyuto iri kuti munhu agone kuti adzokere kupi kwanga achifanira kuti andorapwa ari kunyika kwake, nekuti iye anoziva chimiro chiri mukati menyika. Kuvanhu vasina mari yekuuya kumuSouth Africa vaikwanisa vanorarama sei? Taparadza uori. Uori chaihwo ndo huri kutiuraya. Ngahuparare mukati menyika togona kusumuka tikaende mberi zvakanaka chaizvo. Aiwa, tinotenda sisi Marvelous.
Babaiswerawo
zvakanaka.
Okay, babai.
Hello, makasimba here?
Aiwa, takasimba. Tiri kutaura nani?
Hawu, ndi Christopher Chapeyama. Patiri kuva hai zvakangooma nekuti
dambudziko riripo nderekuti wana vanongotambura magara jaakwana aiwani
fuel aichawanikwa zvakare hanzi zviri kufamba sei
tirinoita ndechekuti kubva ipo paya pakangozima price yemafuel akakwira
ehe
vazhinji vane magaraji vakongonetseka nekuti
tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithibili mhlaka 5 kunhlolanja 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer...
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi.
Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhonona ngodaba lweholo.
Siyacela bantu beZimbabwe umsindo awulunganga. Wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elikwenzayo. So thina salibukela lisenza khonokwela kwenzayo. Kathesi sesicela kube le-peace eZimbabwe. U-president wethu uyalungisa izinto. Akulazi into ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi lanxa bezwisisa ubunzima ozulu abhekane labo kumele abantu baphe umongameli Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Elebhilithane lithi kaliseyikusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano we-Commonwealth, njalo lithi lilakho ukujezisa iziphanamandla zikarhulumente weZimbabwe ezintsha. Lamhlanje ntambama ngezikhathi zabo 9 emelika, umongameli Donald Trump uza kwethula imbiko eqakathekileyo phansi kohlelo lwe-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhala ngokuthi iholo labo lincane kakhulu, njalo bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika. Ukukhalala umsebenzi lokho kubizelwe izinhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela ezimtha kanye le-PTUZ. Abafundi abaningi baphendukisiwe esikolo namuhla ngoba bekungafundwa kungelababalisi. Kubika uGibson Bebe.
Umkokeli wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uMnumzana Dakawafira Jowu uthi nandababalisi elingabuya ngemsebenzini belisedlula isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer...
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi ngaphandle kokuthi uhulumende leZBC bebesakaze amanga wokuthi sivumelene lohulumende izolo, okube yinto enze abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje. Kodwa elizweni lonke, endaweni ezifanana leMutare, iMatabeleland, iMashonaland kanye leHarare, iGweru, leMashingo, inani lababalisi elikhalale umsebenzi namuhla ledlula amachumi ayisikhombisa kuhulu elilodwa 75%.
Uzo uthi njengababalisi bagataza imibiko ethi ezikolweni zemaphandleni amalunga abo ebesethuselwa yintsha yeZANU-PF labanye akade bezithi ngamasotsha. Uthe lokhu kuveza ukuthi uhulumende usathatha udaba lwababalisi njengoluzembusazwe.
The political party at the ZANU-PF We are sending also its youth and other functionaries.
Ibandla leZANU-PF lithumele intsha yalo labanye abangaqondakaliyo besethusela ababalisi abangayanga emsebenzini namu. Kodwa okusobala yikuthi ukwethusela kwamabandla ezombusazwe akusoze kusebenze. Ukukhalala kwethu umsebenzi sikwenze ngendlela esemthethweni ngoba isisekelo sombuso sisinika imvumo yokukhalala umsebenzi nxa silezikhalazo.
Iningi labazali liveze ukukhathazeka ngesimo esisezikolo besithi lokhu kulakho ukuphazamisa imfundo yabantwana. Umnumzana Themba Moyo ngomunye wabazali okhuthaza uhulumende ukuthi alungise izikhalazo zababalisi ngokuphangisa ukuze abantwana bengalahlekelwa izifundo.
Amatitsha afundisa tesezikolo akulasivumelane esisibe sabakhona phakathi kwakho lohulumende and thina kuyasiphambanisa sibili, kuyasi-affecta njengabazali. Xa umntwana iyaphuma ngo-10 ephenduka ngo-10 endlini kutsho woni khonoko ngoba besikhathi sokubhala siyafika ama-exams bengazilula. Sesicela ngathi uhulumende sibile ngaphathisa sibile kukhulume namatitshala behlangane phakathi bencedisa abantwabethu ngoba akulunganga nqakunye.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umzali unkosikazi Sihle Ncube yena othi abafundi basanda kulahlekelwa ngesinye isikhathi sezifundo ngeviki yokuqala kuvulwa izikolo lapho uzulu wonke etshengisela ngokungayi emsebenzini.
Amatitsha bakithi kumele bengezelele lokhu zena imali ngoba abantwa bethu bazafeyila bayapasa njani nxa ababalisi bakhona bengelokhuze bengathabi. Asazi ingxenye bazavumelana kodwa okukhathesi abantwana bayasafa, they are the one suffering, babhala njani.
Izolo umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Phuma Vima uthe uhulumende uzaphuma nenhlelo zokuthuthukisa impilo zababalisi ezifana nokubanikeza indawo zokwakha izindlu ngesikwelete. Kodwa lokhu akuduzisanga ababalisi bona abathi awasoze babuyele emsebenzini nxa bengengezelwanga iholo lafika kuma-dollars 1,200 nxa zihlawulwa nge-RTGS 1,200 kumbe ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi lanxa bebuzwisisa ubunzima obubhekane lelizwe, uZulu kumele aphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Ngasikhathi sinye kulequla labazibiza ngokuthi iCitizens Forum abathi bazathathela amanyathelo abenhlanganiso ezizimeleyo kanye lapha amahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, ikakhulu abamazwe angentshonalanga ababethesa umlando wokutshotshozela udlakela kuzehlakalo zokubhidlizwa kwempahla ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini kumaviki amathathu edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo beZANU-PF bebehlabela begiya bekhokhelwa ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabo eHarare umnumzana Godwin Gomwe ngemva komhlangano lentathelo zindaba emahofisini aweZANU-PF HQ eHarare. Umhlangano lo ubungowethula umbono wabasakhulayo beZANU-PF ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ku-shutdown okwabizelwa ngabenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Lokho kutshengisela kuthiye abalitshumi lambili befile, abangamatshumi phose athoba minwembili 78 belimele ngemva kokudutshulwa ngabezomvikela. Unkosazana Cecilia Melody Verenga unobhala obona ngezokwabiwa kwamasimu ehlangothini lwabasakhulayo lweZANU-PF ngomunye wenkokheli ebikulo mhlangano. Yena ke ulandisa ngabekade bexoxisana ngakho.
Thina singabantu beZANU-PF and iZANU-PF ayinazithunda. iZANU-PF inabantu abacabangayo abathanda iphisi. Kodwa nxa sokuyikuthi sokumele kube le head on
sithanda ukutshela abantu be-MDC abathanda umsindo ukuthi no next time siyalipha i-warning lingachabanga ukuthi liyenze khonokho libe wazi ukuthi alisoze lichayisane bende security but ngama-youth e-ZANU-PF.
Ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangavumi ukusetshenziswa ngabezombusazwe.
Ungakhangela koBulawayo kuseli izinso kuma-western suburbs. Akula abantu bayagada besiyetown ukuthi ethenge izingwa. Baye becabanga ukuthi bengabulala amashophu kusasa kuzaba ngcono but impilo sinzima kibo. Segada $4 esiyetown esiyathenga isingwa se-$2. Siyacela bantu beZimbabwe umsindo awulunganga. Wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakwenzayo. Khathesi sesicela kube le peace eZimbabwe. UPresident wethu uyalungisa izinto. Akulazi izinto ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Bekuculwa ingoma ebezihaya lokukhuthaza uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba abuse engaphazanyiswa aze anelise ukuvuselela umnotho welizwe. Ngakolunye udaba olufanayo abomanyano we-Citizens Forum bona baphe abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye labamahofisi abameli bakwamazwe entshonalanga insuku ezimbili ukuba balungisise inkulumo yabo kanye lezenzo zabo phezu kokwenzakala ngesikhathi sokutshengisela ku-shutdown lokhu. Umsekeli obona ukuqhutshwa kwelihlelo kulumanyano uLonias Rogeri uchasisele umhlangano lentatha lezindaba e-Media Center ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ngasiyazi ukuthi kathesi kulabantwana sebeyizintandane, abanye obaba babotshwa, omama babotshwa, and into asizibonakele endlini ngapha. So thina sithi njengama-citizen konke okwabonakalayo sisibambene sonke from different political backgrounds ukuthi sipetishine labo esibabona ukuthi babe nalokho ababezakwanisa ukukwenza ukuthi impilo engabi lokhu ichitheka as time goes by. So yikho esikwenzayo kathesi.
Urozi uthi okwenzakala mhla ka-14 kusiya kumhla ka-16 Zibandlela kungesikwenza kwamaZimbabwe bekhona ababejotshozela.
Into mase zingalunganga sasi-expecta that ukuthi abantu babezoyenza the same bezibonakalisa ukuthi thina we don't approve of into ezenzakalayo elizweni lethu. Kodwa laphana kwakune-third force, kwakunabantu ababeresponsile ukuthi into lezana zingahambi kahle. That's why babona abantu basebelalana abantu beluta kuma-shops abantu besenza into ezingabi hayi singazaziyo thina lapha eZimbabwe which ukuthi khonokho aso wenza okwamaZimbabwe wenza lokuyana.
Abe-Citizens Forum bathi sebeqalile ukusa incwadi zezikhalazo kunhlanganiso ezibalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, Zimbabwe Media Commission, ZMC, Parliament of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, British Embassy, American Embassy, ugatsha lukahulumende lwezisebenzi kanye namanye amahofisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhulumende weleBhilitane uthi akaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth kulandela ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasosha lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe ase-Afrika, unkosikazi Harriet Baldwin, ekhuluma emhlanganweni wePhalamende yakweleBhilitane wobuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla. Asizweni amazwi akhe.
As of today, the UK would not be able to support that application because we don't believe that the kind of human rights violations that we're seeing from security forces in Zimbabwe.
Lepilichane ngeke lisekele ubuyela kweZimbabwe kumanyano wekhomo. Ngoba futhi esilubone lusenziwa ngabezomvikela ebantwini kayisilo cuku esikhangelele ukulubona lusenziwa lilunga lekhomo. Mina ngicabanga ukuthi kulapho omakhelwane beZimbabwe abafana labo Mozambique kanye leSouth Africa okumele bangenele khona baqondise uhulumende weZimbabwe lapho aphazama khona undaba zokuhlonipha amalungelo abantu.
They would not be meeting in the UK's view.
Unkosikazi Baldwin uveze njalo ukuthi eLebhilitane lifuna izijeziso ezetheswa isiphathamandla zeZimbabwe ngomanyano we-European Union ziqhubeke zikhona. Wengeze wathi kulesiphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingekho kuluhlu lwezijeziso abalakho ukuzethesa lezi zijeziso.
The process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Is kati sokuthatha isiqhumo yokuthini izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngomanyano we-EU zisuswe kumbe ziqhubeke zikhona sesifikile. NjengeLebhilitane sithi isikhathi sokwesula izijeziso lezi kasikafiki. Ngokuhlukuluzwa kwabantu esikubonileyo silakho ukuqhelisa uluhlu lwezijeziso njalo sijezise labanye abantu abatsha akade bengekho kuluhlu
lwezijeziso.
Ukuhlaziya udaba lolu siqhume ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi uhulumende weZimbabwe uzigwaze ngowakhe ngokubulala lokuhlukuluza uZulu. Othi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba ikakhulu lawo afana leMelika leBhilithane isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Asikhumbuleni ukuthi inhlanganiso ye-Commonwealth inhlanganiso yalabo abahlonipha amalungelo abantu, abahlonipha umthetho, abahlonipha intando yeningi, abahlonipha ukhetho olukhululekileyo, abahlonipha abavimbela i-corruption esingathi yikusela, abahlonipha inotho yesizwe le, abahlonipha njalo izakhamizi zakuleyo ndawo. Ngakho-ke nxa ngabe iZimbabwe ingasahambisani lalokho kulandlela yokuthi buyele ku-Commonwealth. Asikhumbuleni ukuthi khona ngo 2003 lapho yaphuma khona yayivele sokulungiselela umhlangano wokuthi iyekhishwa ngokuba yakwazi ukuphenduke kwaba kompunzi idlemini sokusenziwa into engakazi wayibona, kubulawa abantu, kusenziwa zonke izinto kungahlengisho ukhetho lomthetho lwamalungelo abantu. Bekule themba ke lizakhumbula ukuthi iNgilandi kuthe ekuphumeni kukaMgabe ngo 2017 bekule themba lokuthi kuzaqaliswa phansi ubudlelwano obuhle obutsha phakathi kweZimbabwe leNgilandi lamanye amazwe omhlaba. Kodwa ke ukuba kwenzeke khona lokho kudingeka yona i-government yeZimbabwe iqale ihloniphe i-constitution yeZimbabwe, iqale ihloniphe imithetho yeZimbabwe, iqale ibambe ukhetho olweZimbabwe oluhle.
Ithi njalo iBhilithane ilakho ukujezisa amanye amalunga amatsha kahulumende weZANU-PF. Ukubona njani lokho?
Lokho okwenzakele ezinsukwini ezidlulileyo kuvezile kamhlophe ukuthi hayi ingulube lokhu isedakeni, kuyala ukuthi kuguqukwe amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa, omama lokhu bengahlonitshwa bedlwengulwa nje, abantu abaye emgwaqweni lokhu betshaywa ngendlela okuthandwa ngayo. Lokhu esibona abantu besenziwa into embi okunye okumangalisayo kungahlonishwa umthetho. Ngokunjalo ke amazwe lawana awentshonalanga akujwayeleke ukuthi umuntu ongahlonipha amalungelo abantu bakhe, ongahlonipha i-constitution yakhe, ongahlonipha imithetho yakhe bamfakele izijeziso ezinjengokuthi angavunyelwa ukuya khona kulawo mazwe kumbe futhi izijeziso zenotho eziqondene layo. Kakumangalisi ukuthi sebesithi baza kwenza kanjalo abeNgilandi ngokuba hayi kunzima
kunzima ugeza abantu abanje kunzima kunzima kakhulu 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 esingakhala ngakho kuphela ukuthi kakungabi izijeziso zenotho ezingacina zidinta abantu bezibaba baphakathi kosizo kungabi ngezinjalo kodwa nxa zikhona izijeziso kaziqondiswe kulabo bantu zingachaphelela kancane ebantwini bezimbabwe zingabathinti la kancane abantu bezimbabwe ziqondane lalowo ngahle mphamalungelo wabantu ziqondane lalowo obusa ngokubulala ziqondane lalowo obusa ngokweba ziqondane lalowo obusa ngokufaka ijambo entanyeni yabantu abahlupheka kangaka.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, mina Nquma Igobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwamalungelo abasakhulayo ngabezovikela okwenza ukuthi abanye babaleke elizweni. Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ungaxhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Akuhlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 PM. Bye bye.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lamhlanje ntambama umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union address edalele parlamente elehlukileyo kunalelo ethule kulo nyakenye. Leli dale selilawulwa ngunkosikazi Nancy Pelosi owebandla eliphikisayo elama-Democrats kulandela ukunqoba kwaleli bandla kukhetho lusanda kwedlula. UTrump wethula lumbiko ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwebandla lamademokrasi lebandla lakhe lama-Republicans phezu kwemali yokwakha umduli emngceleni weMexico okubangele ukuvalwa kukahulumende okwesikhathi eside. Inhlanganiso ebona ngezamalungelo ezemvelo eSouthern African Resource Watch ivika ukuba umsebenzi wokwemba ikopa kwele Zambia kawuncedi kangako uzulu ohlala endaweni ezilemigodi yekopa ngoba inzuzo ingaphenduki kulezo ndawo. Uzulu weZimbabwe ukhala ngomnotho oqhubeka ugugudeka. Abanye sebephila ngokupheka amaqebelengwana kuthi njalo abanye sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla osokulentengo ephezulu abangayenelisiyo. Okwamanje isinkwa sesibiza amadola amabili lengxenye $2.50 kuthi iningi labantu kalitholi limali. Kusenjalo asesilela futhi amafutha ezimota loba nje uhulumende esithi sokulohlelo lokuthwala abantu ngamabhasi ezubko emadolobheni. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha kumele ibe le mali efika phose ikhulu lamadola $800 ngenyanga ukuze babe lempilo engcono. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Busisa Moyo, usomabhizimusi ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho.
Nya ukubona kwami into yokuqalayo ukukhulumisana. Kumele sixhumane sikhulumisane ilizwe lonke into ekuthanele indaba zomnotho ukuthi sizophatha njani. kodwa kumele kube lezinye izinto eziqoqela lapha kuma mayelana ngomnotho, indaba yemali leyaphansi, nemali nje jikelele ukuthi iphathwa kanjani. Into engani sihlupha kakhulu lapha phansi ukuthi ama-exchange rate lawa ama-US dollars times 4 ngapha phandle emkambo lo kuthengiswa kwemali ngapha emabhange amakhulu 1-to-1. Into engani kumele isizwe leyo masinyazana nje.
Pho kwenziwa njani khonokho ukuthi kulungiswe moya?
Kuyakhulunywa baba, ngenxa yokuthi uhulumende wesaba ukuthi nxa singathi siyayekethisa leyi rate sisuke lapha ku-1-to-1 siye ku-1-to-4, bayesaba ukuthi engxenye imiholo yabantu le ntengo yezinto ingasuka nje kube yisavunguvungu, isavunguzane sokukhwela kwezinto. Kodwa lokho kungenzakala, kodwa nxa sikhulumisana ukuthi sizawuphatha kanjani, kube yi-program eyama-9-12 months ukuthi siya ngapha, yikho esikuxwayisa khona. Ngoba lokhu isivalo lesi imbiza leyisikila, ungabe lokhu incunde vele uvale ngesivalo ungakhathaza phambili.
Siyabona njalo ukuthi okuhluphayo kakhulu i-bond note, indaba ingalahlwa moya.
I-bond note into encane, ngoba into enkalakaza yila ama-balance lokuthiwa o-RTGS. I-bond nxa silikhangele engxenye i-circulation iyabe kule 400 million, but lawa ama-electronic balances imali esithi RTGS leyo ithaya kuma-11 billion, yiyo yinkalakaza. Lokhu ngumdlwana lokhu i-bond note. Kwesinye isikhathi yathola ukuthi i-400 million leyana half isemabhenki, 200 million yaziwa njengamabhenki. So imali encane kakhulu esekulethayo. Into ekhathazayo yile imali inkalakatha esithi ngama-electronic balance.
Kodwa kuyalungiseka khonokho?
Ye, kule ndlela sesithe saxwayisana noprofesa ukuthi singayiphatha njani. Inkulumo yakhona yilokho isiya phambili, kodwa kumele sikhulume lo muntu wonke nje, amapensheni, amakhampani, uhulumende kumele kuhlalwe sibili kube lidala. Nxa singakhulumisana nje sishintshisane ukuthi sesisenzayo, kungabi lo munye ohambela phambili kumbe njani njani, sikhulumisane nje. Into yakhona iyaphatheka ngenxa yokuthi iZimbabwe nxa sikhangela ilizwe eliyexporta 7 billion ngomnyaka, asiyo nto okumele siyethule. Kumele sikwenze nje ngendlela ngemfanelo ukuphatha sasora ubalansa. Then ubugcwelegcwele of course yenye into ephambanisayo eyenza ukuthi izinto singakhangi siyangazi.
Ngathi-ke khonokho-ke nxa sikhuluma ngobugwelegwele moyo, siyabona ukuthi kuyahlupha kakhulu, kodwa kudala abantu baqalisa ukukhuluma ngakho abakuhulumende, indaba bengakubamba esidukwini kuhle kulungiswe khonokho.
Into yakhona yokuthi into iyahlupha ngoba ubugwelegwele buphathwa kule mbaxo ezimbili, kulalowo othatha imali nalowo onika imali, and abantu bakhona kulocebela omunye nabe kuyinto ephansi engakhanyiyo kungela muntu owaziyo ukuthi imali zakhona zigeleza zisiya ngazo ela. So yikho kuhluphayo, kodwa ngibona ngani sibili sesifike esikhathini sokuthi wonke umuntu sebona ukuthi kuphatha solunyikinyeka nxa singayekela ukuthi sikulungise akuselasikhathi.
Ye, kodwa-ke kusiya ngesikhathi kuzalunga yini kungakafika ukhetho olubuyayo kuma-2023 khona?
Kumele siluphathe 2023 kasingeke siwubambe nxa singakulungisanga.
Pho kungenzakalani nxa ukuthi kunjani?
Angenxa umkonomi awumkonomi nxa uzovuthuka kuzahluka. So kumele sihlale phansi sikulisi sixoxisane njengamadoda nabomama sibone ukuthi siyakulungisa, ngoba angiboni ukuthi singakuyekela kunjalo. Sithi hhayi asike asibeni sihamba kunjalo, hhayi sesifike naphana sikile ukuthi sokumele kuhlale phansi kukhulunyiswane, kuzwisisane, sithole uncedo, silungise ilizwe. Ngoba ye lapho esesifike khona sibabe sisebenza sesike uma-10 years lolu hambo, sesifike laphayana sinele ukuthi kumele kulungiswe njalo.
Umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ubuhlungu umoya wami
unge police ziyo ngobushiye ngingedwa
ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi baqale ukhala la umsebenzi namuhla. Uhulumende weBhilithane uthi akaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.